kutambidza nakutongi tinoona kuri kuramba kuchienderera mberi vabiden vari kuramba vachiita maappointments avo ari critical so tinoona kuti vari kuramba vachigadzirira kuva vachizigi vaine masimba
pane chimwe chamboti chaitika here chinoita sekuti vanhu vasanyatsofara mune zvinangwa zvavabiden kana kuti musarudzo dzavari kuita pavanhu vavanoda kuti vazoita makurukota avo
hapana chatati taona chakanyanya kudzama asi kungoti munongozivawo mumapato munenge muine within a party mune mapisi nemapisi nemapisi saka vamwe nevamwe vanenge vachipusha ivo kuti dai wavo apinda pachinzvimbo asi pari zvino hatisati tanyanonzwa ruzha rwakanyanya kukura rungava runokugunona pavanhu vanenge vachisarudzwa navabiden asi pari zvino sarudzo dzavo dzinenge dzakanaka
vatrump vava kumboratidzawo here kuda kushanda navabiden mukutambidzana kweutongi
maonero atinoita vatrump havasati vachinja mamiriro avo pakuti vatrump haasi munhu wewokuti achazobvuma kuti ndakakundwa mune munhu ari kupinda achava achazotora masimba izvo havasi vakaita vatrump kuziva kwedu kuziva kunoita vanovazivisisa vatingati matauri avo vanotaura kuti ivo vatrump havasi kuzoita confid asi tinoona kuti mabasa avari kuita ari kuratidza kuti munhu wewokuti aakutarisira kuenda
tanzwazve zvekare kuti iko zvino izvi vatrump vabudisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri evanhu vavanoti varegererwa mhosva dzavo dzavakapara pane zvamukatitaurira pamusoro penyaya iyi
chokutanga ndevekuti izvo ava vanhu vavaregerera hatinoti mapadon zvinhu zvinoratidza kuti vatrump munhu ari kugadzirira kuenda awa masimba apa ari mubumbiro remutemo weamerica kuti president anotenderwa kuregerera vanhu vanenge vaine mhosva dzavakapara saka zvavari kuita izvi vatrump zviri kutiratidza kuti munhu ari kugadzirira kuziva kuti musi wa20 january anenge asisina masimba iwayo saka vari kutomashandisa tichitarisa kuti vanhu vavaregerera ava ndivanani tinoona vazhinji vacho dziri dzatingati shamwari kana kuti vanhu vanenge varekomendwa neshamwari dzavo mapadoni awa inyaya yatitange tichiongorora nokutaura nezvazvo mumazuva ari kuteerera
pane nyaya here nekuti tinoona zvevamwe vachiti vazhinji vavo ava varegererwa vakadowanikwa vaine mhosva mumatare edzimhosva asi ishamwari dzavatrump dzine chokuita nekuda pamwe nemhosvawo dzinopomerwa vatrump pane chamungajekesa
pane ithink varume vanoende vaviri vakange vabatikidzwa nenyaya yokunyepa panguva yaaita vamula mainvestigations vamula vakanga vachiita mainvestigations ekuona ivo kuti vatrump musarudzo yavakanga vaitwa vanga vabatsirwa here nemarussians kana kuti kwete saka pane varume vaviri avo vakachajwa munguva iyoyo vakawanikwa nemhosva yekuti vanga vanyepera vamula vanga vari special prosecutors saka ava ndivo vamwe vevarume varegerero navatrump
munoona sekuti izvi zvicharamba zvakadaro here kana kuti zvinogona kuchallengewa mumakoti kana vatrump vabva pachigaro
mazwisisiro andinoita mapadon ndeyekuti kana ichinge yatoitwa munhu haangachajwi nemhosva yaakambochajwa nayo kana vanhu vachizuva paine dzimwe mhosva dzavangapomerwa dzinenge dzichitova different pane dzavakange vambochajiwa vakabatwa vaine mhosva saka idzi dzaregererwa idzi ndoona sokuti dzatopfuura kusara kwekuti kana paine dzimwe dzinenge dzichizobuda